mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kunyana 29/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmnesty International nezuro rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Vane mapatients anokwana 12 atakaoparata tichiita open heart surgery. Pane vasi 12 vatakaoparata umwe chete ndiasina kubuda zvakanaka.
Vana chiremba vari kuvhiya moyo yevarwere pachipatara cheparirenyatwa vanoti vasangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasina kuwana mari yakakwana kubva kuhurumende.
Tinounganidza mari totenga maprovisions avo mafruits avanoda vana tichitsvagawo zvimanizi ana mai wacho.
Sangano reLions International roparura zvirongwa zvekuunganidza mari yekubatsira mudenda regomarara apo pasi rose riri kugadzirira kupinda mumwedzi wekucherechedza gomarara rezamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAmnesty International nezuro rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe richiti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakundikana kuita zvayakavimbisa zvekuchinja zvinhu pamwe nekutadza kupedza utongo hwavanoti hweudzvanyiriri neutsinye hwaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe. Sangano iri rakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itevedzere bumbiro remutemo yenyika ra2013 pamwe nezvisungo zvekodzero dzevanhu pasi rose uye kuonawo kuti vanhu nemaitiro uye kodzero dzevanhu dzavanokoshesa zvaremekedzwa kuchengetedzwa nekusimudzirwa. Sangano iri rakurudzirawo vatungamiri venyika dzemusadak neAfrican Union kuti vaite basa ravo mukuona kuti kodzero dzevanhu vose muZimbabwe dzinoremekedzwa. Pamwe nekuti bazi reAfrican Union on Human and People's Rights kuti vaferefete nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Vana chiremba vari kuvhiya mwoyo yevarwere pachipatara cheparirenyatwa vanoti vasangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasiri kuwana mari yakakwana kubva kuhurumende pachitariswa basa riri kuda kuitwa. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vari kutungamirira chikwata chana chiremba vari kuvhiya varwere vemoyo kana kuti heart surgery Dr. Simukai Pesima Chawira vepachipatara cheparirenyatwa vanoti kubva muna chikumi wegore rino vakwanisa kubatsira varwere gumi nevaviri uye pavarwere ava nomwe chete wavano vamudzimai ndiye chete akashaya.
Vane mapatients anokwana 12 atakaoparata tichiita open heart surgery. Tine hurombo kungokuzivisai kuti pane vasi 12 vatakaoparata umwe chete ndiasina kubuda zvakanaka. Saka kana munhu ashaya zvatisina tsananguzi yakanaka akaitwa yatinoti postmortem tichiongorora tichitsvaga kuti chii chakanga chamukanganisa. Apa takazoona kuti hura hwake ndohwanga huine infection kana kuti utachiwana hwanga huripo.
Zimbabwe nekuda kwokushaya mari yaimbenge yamira kuvhiya varwere vemoyo muna 2018 isati yatanga zvegore rino. Dr. Machawira vanoti kuvhiya moyo kwavari kuita pachena uku kunoda mari iri pakati pezviuru zvina nezviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica zvichienderana nedambudziko riripo. Vati zvinganake kana ruzhinji rwezimbabwe rukatsigira chirongwa ichi nemari kuti chirambe chichienderera mberi sezvo chiri kubatsira zvakanyanya vanorwara nechirwere chemoyo munyika.
Tiri kukurudzirawo kuti avo vane makambani makuru vatsigire hurumende neprogramu yavatanga iyi inoda rubatsiro rukuru kuti nyatso budirira ipararire nenyika yose.
Pane vakarapwa vakareji chimufombo kwamutoko vane makore 10 nemanomwe ndivo mudiki pane vamwe vese, uye vanoti chirwere chemoyo chakapa kuti vasiire chikoro panzira mufomu yechitatu. Gogo Stella Zuze avo vane makore 56 ekuberekwa vakavhiwa mwedzi uno ndivo vane makore akawanda pane vakarapwa vose pasi pechirongwa ichi. Vanoti zera ravo rakambengera pakuti vana chiremba vazengurire kuvabatsira, uye pane imwe nguva vakatombenge vanzi vaende kuIndia.
Kuenda kuIndia kana passport yacho chete yandi kana nemari yacho ndani. Saka ndakatofara zvekutoti ndakambofungira kuti chi ndifanira kuitwa operation kusamba nevanhu vakatowandisa mberi kwangu, but izvi hatomo ndimwari kuzi operation ndakambohitwa ndaitoita through kurwadziwa kwandaii kozi raiti zvikandivhara ndaitadza kufema ndaidiritsira ndainzwa dzungu ndandisasaoni.
Amai tarisai Chimuti vanova amai vakareji vakurudzira hurumende kuti iendese chirongwa chekuvhiya mwoyo kumatunhu ose.
Nguva yandandakaonana zvinhu Mwari wakapindura kuti mushini ubva wamuno muzimbabwe mwana akabva aoparetwa. Ndinoda kutenda nehurumende yedu yakatirei kutsira patatakaoma kuzi taingonzwa zvinhu zvekuti zviri kuitwaona naItary zviri kuitwaona naIndia nokutoona kuti kuIndia kwacho handikwanisi kusvika vautongoti vameno sazvinhu zvaita kudaro, asi zvakadaro tiri mukuume wamwari wakapindura mushini ikabva yauya. Zvinhu zvinongoitika muno kuparire nyatwa kuzi mumwe munhu anotobva kurefu mari yekuti awanise fone wandakaita ini wakatondifonera ndiri kwamutoko asviti mangwana uyaini mwana, but ndakatowapa shoko rokuti handina mari handizi marayo ndiri kumushimbo ndipai mukana kana 2 days kuti tsvakechi mari. Saka shuviro yedu ndeyekuti dai zvakwanisika kuti zviendono mumahospital mamwe ari mudhuze mwekuti vanhu vanokwanisa kufambawo nzendo dzakati chupikei nokuti kunokwaita kurefu kupfuura renyatwa.
85 Chimuti. Chipatara cheparirenyatwa ndicho chega munyika chiri kuvhiya mwoyo pari zvino nekuda kwekushaya zvikwanisiro kwenyika. Dr. Machawira vanotiwo vana vanodarika zviuru zvina pagore vanoita dambudziko rezvirwere zvemwoyo munyika, vachiti vamwe vanozongopedzisira vashaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wekutariswa kwegomarara rezamu, Zimbabwe inobatana muchirongwa chekuchenjedza vanhu nezvechirwere ichi nedzimwe nyika. Chiitiko ichi chinoitwa gore negore chinocherechedzwa kubva pakutanga kusvika pakupera kwemwedzi waGumiguru. Chinangwa chikuru ndechekusimudzira chenjedzo pamusoro pegomarara rezamu kukurumidza kuonekwa nekurapwa. Masangano nemakambani ari kupinda muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekutsigira nekusimudzira nhaurirano iyi, uye zvingade kuitwa kubatsiridza. Chimwe chakadai ndeche Lions International, icho chinobatsira vanoshaya pasi rese. Kuzimbabwe Zone 1C iri kuita gungano rekutsvaga mari panzvimbo yeChez Nandi kuBelgravia muHarare kuti vape rubatsiro rwakanangana nevana vadiki kunyanya mukurapa gomarara. Chirongwa ichi chiri kuitwa kubva na 2 masikati kusvika na 6 manheru mangwana. Sachigarwe Lions International Zone 1C vaDavis Nongera vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinoitwa nguva nenguva kuedza kubatsira vanotambura kurwisana nedenda regomarara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sema Lions, tinoti every time tikangwana opportunity takangosiyana siyana nouwandu hwedu tinounganidza mari totenga maprovisions avo mafruits avanoda vana tichitsvagawo zvimaneeds ana mai wacho toenda tonodonata either parenyota ipapo kana kuti kune mamwe areas kwatinenge taona kuti vakune need. kovidi iriko. Saka this particular time tangoti suso mwezi wacho na uri wekura ngarira. Regai tite was something ne community. Titaiti wa imbi na wa shamaya wakawanda kutivati batire mu urungwa uu.
Sachi Garowe Sanganore Lions International Zone 1C wa Davis Nongera mumashoko ala tumira Studio 7. Studio 7 ya batao, mumwe achange achimba ni kufadza vanhu pagungano iri. Uye iri nengo ya Lions International, vachidzidzisa kuimba, ivo vachimba zvakare musambo we Afro Jazz. Rute Mbangwa, kutitinzwewo donzo rechirongwa ichi.
Tino bata zvakawanda zvakaita sana diabetes, chirwere cheshuga, zvine chekuita ne vechidiki. My youth edu tine zvatinobata zve panyaya dzemaziso tinobatsira zve tichinyanya kukurudzira tsika yokuverenga yatinoti reading action program.
Saka chirongwa chamakatarisana nacho panguva ino ndechei mungatsanangure zvishoma here?
Pari zvino tiri mwedzi uno wagunyana tanga takanyanyotarisana nenhau ye chirwere chegomarara muvana. Saka seboka revanobatsira kudai takabatana zve nevaimbi. Munoona ndiri muimbi uyezve ndiri kuenda kumadivi kumativi ese. Tiri kubatana tiri pamwe kuti tikwanise kufadza vanhu yatinoti entertainment, asi zvekare tichishandisa mukana wegungano iroro ratichawana kuti tishambadzire ruzivo ruri maererano negomarara muvana, iyo yatinoti pediatric cancer.
Zvamuri kuedza kuzadzisa kana kuvaka nechiitiko chamuri kuita ichi ndezvipi?
Pachiitiko ichi takatarisira kuti tive tinounganidza mari dzichange dzichibatsira kugadzirisa imba yokubikira iri ku pediatric cancer. Paparinyatwa, the Pediatric Cancer Ward, ndo ya tuku nyanya kutasa kuti tigadzirise muve muno kwanza kubikika chikafu chaka chine utano chinobatsira vana vedu vanenge vachinetekana negomarara. Saka tinavo vaimbi vazhinji kusanganisira iemi Rute Mbangwa, vanatanga wekwasando, nevamwe vechidiki vachiri kuya vana Mwenje, vana Derek Mpofu, vese vachange variko tichibatsiridzana kuti tikwanise kubata zvinobatika.
Avo vange vari muimbi ane mukurumbira uye iri nengo yeLions International Rute Mbangwa ange ari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepanhau nhasi. Totanga nekutarisa zviri mubepanhau reHerald mune nyaya inoti chirwere chekorera chichangobva kuitika muHarare kwaMarange neBuhera chinoburitsa pachena kuti chirwere ichi chinogona kungonyuka zvisingatarisirwi pese pese. Asi wokuti vezveutano vanogona kuchirwisa zvikuru kana vaine mushandira pamwe wakanaka nenharaunda dzavanenge vachigara uye dzachinenge chawanikwa. Mubepa naure Chronicle mune nyayawo inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu veZimbabwe havafanirwi kuvhiringwa nevanhu vari kuomesa musoro munguva ino vachiti sarudzo dzidzokororwe, semutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa. Vanoti vaChamisa vanofanirwa kubvuma kukundwa uye kuti vasiye kunyengedza vatsigiri vavo panyaya yekuti vangangove nematare matsva sezvo zvisingabvumidzwe nebumbiro remutemo. Totarisa ubepa naure padande mutande rezimlife.com mune nyayawo inoti nepenyuro yeZBC yakamisa basa mukuru wenepenyuro yeradio vaRobson Mandu mushure mekunge vada kuita zvepabonde nemumwe mushandi wepane penyuro iyi wechidzimai anonzi Farai Juliet Magada kuitira kuti vamubvumire chikumbiro chake chakanga asvitsa kwavari chekutamiswa kubva kubulawayo kuti azoshandira kuHarare. Tiko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Apa tinongori kubatwa nomuso kana takatarisa kuti izvo president Mnangagwa haana kugadzwa, wakazvigadza. Imi makagadzwa zvenaye kuti muve maMP, kuti muve maSenate, kuti muve maMP. Tikatoona vanafadzai mairo vachitamba vachifara papati, asi apa mobata vanhu pfungwa moti kwanzi hasarudzo zvakumba zvakanaka, dai vanhu vapinda mumugwagwa varatidzire kuti vanhu vagorohwa, vanhu vagokuvara kugoita mhirizhonga. But asi imwe muri pasebsite hakuna anombogara ateerera zvakadero.
Vamavhaza, ndinipoda kutaura pamusoro penyu vamavhaza. Ini munoti vamunangagwa vari kutonga zvakanaka. Ini munoti vamunangagwa vari kukurudzira nyika yeZimbabwe kubatana, ende vanhu vachigara zvakanaka, havana nzara, mabasa ariko, chichi. Ini muri kutsvagei kuBritain vamavhaza, musinganogara kumusha. Sezvo muri nhengo yezanopiefu, muri uchirwaka nezanopiefu, ibvai kuBritain uyai kumusha kwenyu. Kokungotaurawo chokwadi kuti hazvosiyiwawo nyiri kunye hadzina kuitwa zvakanaka sarudzo. Ai, vanhu vezano hamuna chokwadi. Hakuna mumwe chete anoti hazvosiyiwai ndinoenda pane pangumba ndisina kuonawo zvisina kunyatsodii. Vanhu vachingoti aiwa akahwina zvakanaka. Alright, naita zvenyu. Vajonga kandounyeye maita zvenyu. Nato atanonoka wande tinotenda.
Studio 7 vazemurise zviro zvezviro zvemashoko aya. Zano yatitambudza redoyo. Zvipatara kumamusha zvina mushonga. Kabatwa nemarariya. Ufanga kutomeka shuwa kuti watsvaga vanhu vechibhoyi kuti vakura ingadzirinyika wei.
PaStudio 7 makadii? Zvamunoona tiri kuMozambique, taidawo hutongo hwegutsa ruzhinji sehutongo huri kudiwa nhasi nevana veZimbabwe. Ndo zvatanga techidawo. Taidawo kuti munyika medu muwane mabasa, munyika medu muwanewo mishonga, munyika medu muwanikewo vanhu, muwanewo mabasa, marodhi avhurwe. Izvozvo zvese ndosake makaona rinamo yakagona kupinda musango kuti irwisane nesererimo. Bhatiro bhati Mugabe waiita the all means kutumira vanhu kuzama kuti Mozambique isasununguka, achitumira masoja makomeredi achipisha misai dzevanhu, vachitema mombe dzevanhu, vachiuraya vanhu makomeredi. Nhasi uno hama dzedu dzakaurayiwa kuMozambique nekuda kwaRobert Mugabe havana kana kubhadharwa. Zvinhu zvedu zvakaparadzwa nekuda kwemasoja aitumira Mugabe havana kana kubhadharwa. But vanhu vachingena vachibva muZimbabwe vachibva Mozambique vachienda kunotenga Saudi kuZimbabwe, vanhu veZimbabwe makomeredi aivadaidza kuti ngavana matsangaise, vana veZimbabwe vaivadaidza kuti ngavana matsangaise. Vana matsangaise vaivepo pakurwira kuti munyika muwane hutongo hwegutsa ruzhinji.
Ndimurambi vajobhika kupura ito gara ipo unonyepa unonyepa. Tichange tiripo pabhodha apa tichiri vhara musi wa 7 kutourirana kuno kubva sitizezaro kusouth africa. Tinoda kubatira neSADC nana baba vadu nana mai vakavhota kumusha zavota haindi pasi izvino. Unonyepa chokwadi muZimbabwe takuzizwa manyiri zvavo zvamunoramba tochinenjiri chokwadi. Chamunoti chokwadi ndicho nhema, dzamunoti nhema ndo chokwadi. Takutokuzivai manje unonyepa gore rinderere hasadhaki makabatwa naichinema munonyepa miraka.
Mangwanani paStudio 7 apo. Ini ndoda kuti nditi zviri kuitwa nababa vashamisa hongu zvakanaka zvikurusa. Vazama nzira dzatachifunga kuti ndo nzira dzinogona kuti titore nyika murunyararo. Asi ini nesemaziviro andinoita nemaonero andiri kuita, nyika ino yeZimbabwe iri kutongwa atingati ma dictators saka dictator haufi wakaribisa nzira ye ballots tasa zvakaitika pana Smith takataura nyaya ye one man one vote tikagwa musango asi zvakaramba kuti zviitike izvozvo saka ndiri kuona sekuti nzira iyoyi haichashandi ngatisiyei nzira iyoyi ngatisawestai mari dzenyika tichishandisa nzira iyoyo ngatitsvagei imwe nzira ndikuona munzwa unobviswa nemunzwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotitumira
mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica America inoramba yakazvipira kuzadzisa urongwa hwakanangana nebudiriro weUnited Nations panosvika gore ra2030 kana kuti United Nations Sustainable Development Goals 2030. Pamusangano uchangobva kuitwa paNew York Foreign Press Center, mutevedzeri wemukuru weUS Agents for International Development, Amai Isobel Coleman, vakabata nyaya dzakasiyana-siyana dzakakosha dzakanangana nepasi rino vakasimbisa kukosha kwekuzvipira kuAmerica mukugadzirisa matambudziko evanhu. USAID iri kuisa imwe mari inosvika $247 million yekubatsira vanotambura munyika gumi dziri muAfrica kuti dzikwanise kuwana zvinodiwa nechimbi-chimbi nevanoshaya. Pamusoro pezvo, America inoramba iri iyo inowanisa rubatsiro rwakawandisa kuAfghanistan uye inoenderera mberi nekuona kuti rubatsiro rwairi kuwanisa ruri kunanga kuvanhu vemuAfghanistan, vakadaro Amai Coleman. Vakati, tine zvimwe zvimhingamupinyi panyaya iyoyo, tine kukanganiswa kwekufambiswa kwerubatsiro kunoitwa nedzimwe nhengo dzeTaliban. Asi muzviitiko izvozvo, vakati, takatsanangura mashanduro edu uye kuti rubatsiro rwedu runofanirwa kuenda kuvanhu vari kufanirwa kuruwana. Vakati kana tisina kukwanisa kubudirira kuita saizvozvo tinomisa kuendeswa kwerubatsiro munzvimbo dzine nyaya dzakadaro. USAID yakazvipira kubatsira vose vane matambudziko akakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira kuwedzera kwematambudziko anongoitika asina kutarisirwa pamwe nekushayikwa kwechikafu kuburikidza nekukurudzirwa kwekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingakanganisi mamiriro ekunze nenzira dzinosimbisa kutsungirira pamwe neurongwa hwekukasika kupa yambiro. Pamusoro pezvo, kuwedzera urongwa hwekuwaniswa kwembeu dzisingakanganiswi nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nenzira dzekurima dzechizvino-zvino zvakaiswa kuti zvibatsire mukurwisa kushayikwa kwechikafu. Vakadaro Amai Coleman. Vakati, tinoisa mamirioni emadhora muurongwa hwekutsvakurudza mbeu dzakabudirira kuitira kuti varimi vawane ruzivo rwechizvino-zvino ruchangoburwa kuitira kuti vakwanise kudyara mbesa dzisingakanganiswi netumbuyu nekusanaya kwemvura yakakwana kuitira kuti vakwanise kufambidzana nekushanduka kwemamiriro enharaunda dzakavapoteredza. America inoramba yakazvipira kugadzirisa matambudziko epasi rose mukuwaniswa kwerubatsiro kutsigira budiriro inochengetedzeka nekubata pamwe nenyika dzepasi rose kupedza nzara nekukurudzira kuve pamwe kwepasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nasi muchirongwa chedu tichapendera nehurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji vaEnoch Chisale anozivikanwa nekutamba nekuimba nemazwi evanhu akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega pamwe anobuda ari vabhanda pamwe ari mai Mozisi pamwe ari gogopiri kana kuti ari Chisale ngatinzwei hurukuro yaaita nestudio 7
Ndomutewera kwetsiko ndatitakusimbira ndot
isusu tiri mabhakure nyaine jedu yakabva neche kumalawi ruko handizive maybe takatobva kuti nekumozambique enda kumalawi tikauya munoni zimbabwe tichingotenderera pamuti zvinoku munogona kutiona kuti kujoza abva kujoza motiona futi kana kuti kulondon uko kwana titanic pane madhara edu mamwe aya akabva kumalawi kudhara akati akatedza njani kubva kumalawi achiuya muzimbabwe ndoanika accent kanotaurwa nabhanda kana kuti nagogo vaira gogopii
ko vamwe vanozvifarira izvi vanoda kupota vachikutsvagaiwo kuti koimbo uyai mumbotiitirawo kaka performance uyai mumbotiroverawo panapa vanokuwana ikupi
okay ndinowanikwa pafacebook ndipandonyanya batika and papeji pangu ipapo nhamba dzangu dziripo dzewhatsapp kutiktok futi ndiriko kuyoutube ndiriko
kumbiro hwani chandinacho musati maenda vachisale imbondishedzeraiwo vabhanda ndine mubvunzo mumwe chete kuna vabhanda
vanga vambobuda zvavo vatosvika vandikuona kutika abhanda mukudiwawa kuno vasvika
abhanda ndoda kuziva kuti kupractisi kwamunoenda kuye kuyenana mai mhoze kuya kuya imi makazvidzidzira kupi zvekuimba zvamunogona stereki kudai so
ini handisi kuziva kuti ndiri kutaurani ndangongochiedzewa kuti ndive kuzitaura pabodi
muri kutaura naEvans pastudio 7
ndanga ndafungidzira kuti ndashedzewa kuzeekika muri kuda kujoina kwaya Violet International Ministry
eheka tinojoina sei
kwaya yangu haine sekujoina asi izvo zvinoitika manje hatifariri vanhu wese wese tinofarira vanhu vanogona kuimba chete
saka munoziva sei manje kuti nindogona kana handigone
yes rinoita maauditions haungopinda nenge uri kupinda zvikure ka isu rinoda vanhu vanogona kuimba
but vabhanda imi munotombo vamwe vanoti hanzi hanzi munomborova mukombe kamoya kukwaya kwacho makabatwa nezvinodhaka tinozofambisa sei manje madhira acho
izvozvo manje ka pane asinganwiri ini handinwire kudhakwa kasi kudhakwa kuno ndibata ndanwa asini handinwire kudhakwa unoona kuti paulo pangu paite kuti ivoisi ibude zvakanaka
ndinoda kuti nhasi ndimboridzawo chimbo chenyu hwana handizive kuti moda kuti pachekwaya here kana kuti moda kuti ndechipi chamunoda kuti ndimboridza vateereri vambonzwawo kumimhanzi yaabhanda
oho pane kamweso akunakalovera uyu anozani uyu asina basa ofuti uyu bruno fenitasi kamweso kane biti rematezo so ikako mukarova ikanozva mwoyo wangu kutumburuka so
kanonzi chii kako ndoka ndichatsvaga ikako ndikarore
izvo zvinoitika ka albhamu rangu inini rine masongs akawanda saka kuchaziva kuti ndinopa zita rekuti ti handizive nakula manje akanwa ti zvinotibata maningi
mange muchinzwa kambo kanonzi kana makomborerwa kushereketa kwava Enoch Chisale uku manzwa hurukuro yataita navo panopa Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi sangano reAmnesty International rakaburitsa gwaro rinoshoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe vanachiremba vari kuvhiya mwoyo wevarwere kuti pari rinyatwa vosangana nedambudziko guru rekushaya mari sezvo vasiri kuwana inokwana kubva kuhurumende tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru tichikupai chimwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko aChris Ganda achikupai nhau dzeindevele.